Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wesvondo, ndira 8/2023. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti ndinotenda kuti mave nezuva rakanaka nhasi. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti nhengo dzaro dzakabuda pavhidhiyo dzichirohwa zvakaipisisa nevanhu vaizviti vatsigiri veZANU-PF dzaendeswa kuchipatara. Nyaya yekuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation of constituencies yokonzera mutauro wakanyanya munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC Muzvare Fadzai Mahere vanoti nhengo dzebato ravo dziri kubuda pavhidhiyo dzichirohwa zvakaipisisa nevaizviti vatsigiri veZANU-PF dzave muchipatara. Asi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti sebato varikurudzira mapurisa kuti afirefete nyaya iyi vachiti havasati vave neumbowo hwekuti vakazviita inhengo dzebato ravo. Nezuro mapurisa eZimbabwe Republic Police akazivisa kuti ainge aona vhidhiyo iri riri kutenderera pamadande mutande revanhu varikurohwa mune inofungidzirwa kuti imhirizhonga yezvematongerwo enyika kwamurehwa North. Mashoko akaburitswa nemapurisa anoti ave kuferefeta chiitiko ichi, icho chinoratidza vanhu vanonzi inhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kuward 4 kwamurehwa North dzichirohwa zvakaipisisa. Mapurisa akavimbisa kuti achapa mashoko azere pamusoro pechiitiko ichi munguva inotevera. Nhasi tamboedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, asi nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Vhidhiyo iri rinoratidza kuti vatsigiri vebato reCCC vanozorohwa vainge mushure mekunge vaungana pane mumwe musha vachida kuita musangano webato ravo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webato iri Muzvare Mahere.
Munhu andiri kumirira uyu munhu wemuZimbabwe muno, chidzvarwa chemuZimbabwe ari kuti iye pane ripoti yakaemeswa kuparliament inonzi preliminary delimitation report inofanira kutariswa neparliament. Iye ane umbowo hunotaridza kuti ripoti iyoyo haina kubva mukomishoni yese nekuti vamwe mamembers ekomishoni.
Tine urombo vateereri, regai tichikupei kubva kuna Muzvare Mahere nezvenyaya yemhirizhonga yakaitika iyo kwamurehwa pane vhidhiyo iri kuonekwa ichitenderera.
Nyika yose iri kuona kuti ZANU-PF yapererwa, haichadiwa nevanhu, haisisina support, saka yasvika pakurova ana mbuya vedu nana sekuru vedu sezvatakaona kwamurehwa. CCC tinotaura sezvatakataura pakutanga kuti hatidi nyaya yemhirizhonga, tinoda rugare. Advocate Nelson Chamisa anova mukuru wedu vakataura vataurazve kuti isusu we're a party of peace, saka tinoyambira kuti mapurisa ngaite basa ravo.
Maka mhangara here kumapurisa sebato nezvekurohwa kwenhengo dzenyu?
Ripoti yakaiswa, takaendesa mavictims acho kuzvipatara kuti vaongororwe, asi vakapara mhaka iyi. Maperpetrators ngaongororwe, Nga nyayacho nga inyats kufere fetwa se zvinotarwa ne constitution mapurisa ngaite basa ravo kuitira kuti nyaya iyi isazoitika zvakare.
Muri kukurudzirawo kuti mamwe masangano ari mubumbiro remitemo anoona nezvekodzero dzevanhu aite sei chaizvo.
Ma constitutional commissions anosanganisa na National Peace and Reconciliation Commission, Human Rights Commission ngavaite basa ravo kuitira kuti tisazoita violence muna 2023. Zviri pachena kuti 2023 Triple C iri kuhwina, ndosaka ZANU-PF yakutya yakufamba chirovana mbuyana nasekuru. Tinoti aiwa, hatisi kuda isu sevagari, ma citizens, hatisi kuda nyaya mhirizhonga, tinoda sarudzo dzakachena dziri free and fair. Isu tinoziya kuti navachamisa tinoku.
Avo vanga vari mutauriri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change, Muzvare Fadzai Mahere, vari parunare muHarare.
Direct from Washington.
Munyika munonzi maita kusawirirana pamusoro pegwaro rekuganurwa kwematunhu kana kuti preliminary delimitation report rakaendeswa kudare reparamende richibvane kuofisi yemutungamiri wenyika. Pane vamwe vaendesa commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kumatare vachiti amai Priscilla Chigumba vanoasa chigaro wecommission iyi nemuteedzeri wavo vakangoita zano ndega ndokuendesa gwaro iri risina kusainwa nedzimwe nhengo dziri mucommission iyi. Dzimwe nhengo idzi dzakabva dzanyora tsamba kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa dzichiti hadzisi kutambira zvaakaitwa namai Chigumba izvi. Tichiri panyaya iyoyi, pane mumwewo akabva akwira kudare akabva anyorera tsamba kudare reparamende achiti zvaakaitwa namai Chigumba hazvisi pamutemo, nekudaro vakazasvigadzirisa anozokwira kuenda kumatare. Munhu uyu ari kumiririrwa namuzvinafundo Love More Maduku, vanova zvakare mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMaduku.
Munhu andiri kumirira uyu munhu wemuZimbabwe muno, chidzvarwa chemuZimbabwe, ari kuti iye pane ripoti yakaendeswa kuParliament inonzi preliminary delimitation report inofanira kutariswa neParliament. Iye ane umbowo unotaridza kuti report iyoyo haina kubva mucommission yese, nekuti vamwe mamembers ecommission nekuti zvechine macommissioners 9 vapfumbama. Saka panhamba idzodzo idzo 7 vasere vacho vari kuti ayo hatinobvumirana report iyoyo, vari kuti paripoti iyoyo ndeyachairperson Justice Chigumba navice chairperson ecommission. Ndo chete vakawirira nekupoti havana kuwirana nayo. Saka vari kuti yaisafanira kuendeswawo naPresident, yaisafanira kuendeswa futi kuParliament.
Saka paramende iri kufanira kuti ikupindurei riini?
Paramende takakumbira kuti vatipindure kupera kwezuva ramangwana muvhuro. At the end of day yacho iyoyo ndopatakati hatokupai nguva yakadano, mitamba yacho yakaenda nezuro Saturday.
Asika muzvina fundo Maduku, takaona kuKenya uko vamwe vachimboda kuramba vemakomishena vakutambira zvainge zvabuda musarudzo vachiti hapana kubvumirana, asi zvakabuda musarudzo zvikangotambirwa hazvina kufanana here?
Zvakaitika kuKenya zvakasiyana nezviri kuitika panyaya iyoyo. Pamutemo kana chinhu chii chabva kukomishen kunoku kana kuKenya, munofanira kunge magara pasi moita meeting, mobuda nechisimbo chamunobuda nacho ipapo, nochisimbo chinekomishen achiita chairperson. Saka ndozvinofanira kuti zviitwe, hakusiti vese. Mutemo wacho unoti kana vagara pasi zvinoenda nevakapinda kuwanda vacho majority ikawirirana, ndozvinonzi aiwa ndozvaka nekomishen. Saka vanotifanira kuti paite mbowo wekuti vakawirirana. VekuKenya nditsanangure, vekuKenya nyayanga iri kukenya yayo yanga iri yekuti paierengwa mavhoti, saka aizoedza mavhoti yawo. Kana aedwa uno ochidaidzirwa abuda anidaidzira nechairperson. Komisheni yaisafanira kuzoitenderwa nemavhoti because mavhoti anenge atongobuda akasezve kuerenga kwaanenge akaita. Saka chairperson wekukenya yayo chaiyo ndozvabuda musarudzo, zvimirai ndi tinodaidzira mavhoti aya, vamwe vachivoramba nekunda vaida kumachinja mavo. ipapapa mtemo wotaiwa inini commission yarisini basa renyewe kumigare nikuirena zimafosa aone samangani.
Asi imise gweta munobvumidzwa yenyu kumirira munhu musingatarise kuti ndewe bato ripi kana kuti murefu kana kuti mupfupi. Vamwe vari kuti vachida wava inenge nhengo yezanu PF uye pavanga vari kuzikosi vamwe vanoti vaitozviti mwana wava Munangagwa. Hazvisi zvematongerwo enyika here zviva Madhuku, ndezvemutemo here?
Ndezvemutemo. Kana makaverenga tsamba yamakanyora nezvamuri kubvunza izvizvi mukova ndezvemutemo. Inini handitarisi kuti munhu anobva kupi, ane kala ipi, ndeichi inongotarisa kuti kunouya munhu anotaura. Ndiitsvagawo gweta vamati ndida kuti mundimirire, nyaya yako ndeichi otaura sezvo uyu akauya kaakati ndine gwaro iri rinotaridza kuti ripoti iyi haisiri yekomisheni.
Gweta uye vari nyanzvi munyaya dzezvemutemo muzvinafundo Lovemore Madhuku vachitaura vari parunare muHarare. Kunyange hazvo vaMadhuku nevari kumirira vari kuti vanogona kukwira kudare redzimhosva kana paramende ikasavapa mhinduro. Vanokokera ZANU-PF mudare reparamende uyezve variwo vakasarudzwa kutungamira komiti iri kuona nezvegwaro rekuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation report vapupuraitogarepi vanoti vari kuenderera mberi nebasa.
Isu tinongoongorora kuti ripoti yevheki inouyana zvakadini nezviri mubumbiro romutemo zvikuru section 161. Saka kuti vheki yakaita mabasa ayo ndichiremekedza here zviri imomo mubumbiro romutemo. Saka takatotanga Friday, takaita meeting, nhasi taita meeting tichiongorora kuti zvakaitwa nevheki mubasa rayo zvaiitwa nenzira inoremekedza mutemo here. Nyangoti zvatiri kuzadzisa zvinhu zviri mubumbiro romutemo zvokuti president vanotedla constitution any document kana ripoti inobva kuvheki kuparamendi. Saka paramendi yakaona kuti nguva ishoma ngatiitorei tiitei ad hoc committee inenge ichiwana nguva yakareba yekutarisa dhokumendi tisati tazoridzeya mudare redu reparamendi. Saka ndo zvatiri kutoita, takatotanga kuita.
Asi izvi hazvisi kukanganiswa here honorable nevamwe vanenge vakuti vanokwanisa kuendesa zeki kana iro dare renyu reparamende iri kumatare?
Handioni pazvinokanganisa nokuti isusu sedare reparamendi zvatiri kuita apa kana tikatarisa tsamba dzataona dzanyorerwa vanhu ini ndakakopewawo ini yakanyorerwa kuna speaker of parliament. Izvi hazvinei maonero edu ndokuti hazvinei neprocess yeconstitution nekuti ripoti kana yaitwa nevheki inoenda kuna president, yabva kupresident yoenda kuparlamendi, parliament yaongorora yotarisa zvainenge yaona imomo yopa president, president ozoisa muvheki, vheki yozopa president vogazetini. Iyo iprocess yandinofunga kuti haina chinogona kuimisa kunze kwazoitawo dare rinenge razvo kuti kuda pani patinofanira kumirira. But pari zvino zvetsamba-tsamba kana kuti zvepfungwa dzimwe dzinenge dzichibva kune vakasiyana-siyana isi hatibatwi naizvozvo.
Avo vanga vari vanokokera ZANU-PF mudare reparamende uye vari sachigaro weAd hoc committee kana kuti komiti yakaombwa kuti inge ichitungamira urongwa hwekupenengura kuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation report vapupuraitogarepi vari parunare muHarare. Tabatawo mutauriri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vadamba.
Inoenderera mberi ichitaura mavoters mudunhu rimwe nerimwe kana kuti muwadhi rimwe nerimwe chizopinda mumaconstituency. Mavoters avakaisa akatosiyana zvachose. Wadhi rekumadziwa rakaitwa 760 kana kusendinari. Wadhi rekuzengeza West rakaitwa 10,000. Wadhi remuHarare muHarare West rakaitwa 18,000. Constituency yemumanikaland yakaitwa 33,000. Constituency yemuhurungwe yakaitwa 22,000. Saka kutamburwa uku kwabva kwatyora mutemo wenyika chiburikidza neconstitution yedu pasection 161 yavanotaura. Saka tatambosvapa kubatabata kuti wakazvivandisa sei. kumbere mtima na kutezo nwa ndo supreme law of the land.
Saka, nema miru azvaita vadamba, po itwa sei, batorenyu rukuru zira kuti paitwe sei kugadzirisa dambu zikura pinda mumusha.
Vamwanzira vachitora power, achita president WMDC, vakazvitaura kuti tinoda nhaurirano pamusoro peZEC. Nekuti ZEC already, padilimitive report yakatoita, yakadzisa 35 maconstituencies muma urban areas anandoma strongholds, nemuma peri urban areas anandoma strongholds opposition. Saka pamunotemba paya paya kuti 1, zano pia kimi niti 36. Saka tanga tanga paeta kutuna nauri rano. Ndino wana angu kutu wapana lechipika wani wama wanopaparika. Wanzi tini lebi kwenda kuma election. Amunga nje kuya election yaka una kudara.
Avo vangavari va Lloyd Damba vanova mutauriri wemutungamiri webato reMDC va Douglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vanokokera bato reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaProsper Mutsiyami kuti tinzwe pamire bato ravo.
Nenyaya yedelimitation isusu semusangano weCCC tiri kudare reparlamenti takamirira musangano wedu. Ndezvekuti izvozvizvi musangano uri kutarisa zvakasimba nyaya yereporti. Watarisa zvakasimba tinotarisira kuti tichasangana secaucus yeCCC tichizwisisana pfungwa dzinenge dzatariswa mumaringe nekuti chii chiri kutaura delimitation report. Uye kutaura kwairi kuita tiri kuti chine zvayo. Uye pfungwa dzedu dzinofanira kunge dzakananga kupi takatarisana nedelimitation report.
Zvii zvamuchazoita kana mapedza kuita izvo?
Kana taita saizvozvo, tinotarisira kuti tichazviita izvi tisati taenda kudebate richaitwa mudare reparlament. Tinotarisira kuti tichaita zvese izvi ad hoc committee report inenge yavapo kusanganisira nepfungwa. Nekuti zvinezvi umwe naumwe kwaari nevanhu vaanomiririra tinotarisira kuti vari kuzwisisana nekutarisa ripoti iyi kuti iri kuti chii. Uyezve tinotarisirawo kuti nenyanzvi dzakanangana nekutarisa delimitation report iyi takatarisana nemusangano wedu. Nekuti sekuziva kwamunoita musangano wedu musangano unotungamirirwa kubudikidza neutungamiriri hwaadvocate Nelson Chamisa. Uye musangano wevanhu. Saka nekuda kwaizvozvo zvatichange tichisimbisa zvinhu zvinenge zvichitarisirwa nevanhu kuti zvinhu zvinenge zvichifanira kunge zviri zvakatarisana nedelimitation report.
Muri kushandawo sei necommitti yakaombwa kana kuti ad hoc committee neparamende kuti itungamire urongwawo?
Tichitarisa ad hoc committee paichange ichitaura nesu tichange tichisimbisa pfungwa dzedu dzezvinhu zvatinenge taona seCCC takatarisana nesemusangano.
Avo vanga vari vanokokera bato reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaProsper Mutsiyami vari parunare kwaMutare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Benin iri kuita sarudzo dzenhengo dzedare reparamende nhasi, mapato anopikisa achibvumidzwa kukwikwidza. Muna 2019 pakamboitwa sarudzo, hurumende yakavandudza mitemo nechinangwa chekurambidza vanopikisa kuti vakwikwidze. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka taatsikwa namukoma Knowledge Vingi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kana kuti programs manager musangano revechidiki reZimbabwe Youth Biodiversity Network. Makadi mukoma Knowledge.
Nemufaro mukoma blessing magabini wekoko.
Aiwa isu tirinani mukoma knowledge. Mukoma knowledge mukatudza kuti sangano renyu iri rinoita nezvei chaizvo?
Tinotenda mukoma. Isu tinoshanda pamwe nechidiki kukurudzira kushanda pamwe pakurongwa kweatinoti mapolicy kana mabatigo nemashandiro angaitwa nezvenharaunda, tichinyanya kusimbirira zviwanikwa zvomusango yatinoti the natural environment, pamwe chete nezvatinogarisana nazvo zvinoreva kuti zvirimwa kana zvatakakura tichiwana zvinonzi zvimatraditional food. Saka ndiyo yatinoti biodiversity, the foundation yeupenyu hwekurarama kwavanhu. Saka tinokurudzira vechidiki kuti vagare vachiziva zvazviri uye kuti vangaitewo kubatsira pamwe nehurumende kuramba tichitirambe tiinazvo zvichiwanda kana kumendena zviripo.
Sei izvozvo zvakakosha?
Yatinoti nharaunda iyi kureva miti mumasango nezvipuka zviri mumasango inotaudza iye ichinzi ndiko kuvamba kweupenyu hwavanhu. Ndingapa muenzaniso ndichiti masango ndiwo anotifa zvatinofema, zvatinoti oxygen, kunderevazve kuti zvipuka zvatinoma zvichibhururuka zviva zvakaita senyuchi kana mabutterflies ndiwo anobetsera inonzi pollination, kana kuti zvimbeu dzedu dzemumasango kana kuti dzemuminda zviite zvakanaka, hunge zvipuka zvidiki izvozvo zvavepo uye zviri zvitonyo zvotibetsera kuti tiwane chikafu chinotiraramisa senyika. Toenda kuvashanyi, mari dzatinoona kunze kwenyika vashanyi vachiuya kuzobhadhara tinodziwana kuburikidza nekuchengetedzwa kwemasango pamwe nezvipuka zvemusango zvakaita senzou nedzimwewo mhuka dzakakosha semapafanga.
Saka munoshandawo sei nemapazi ehurumende ari mumabasa amuri kuita?
Tinowana rutsigiro rukuru kuhurumende kuburikidza neministry yeenvironment iyo inotitendera kuti patinenge tichida kuita maprograms nevechidiki vanowanzouya vachitibetserawo kudzidzisa, sezvo muchizwisisa kuti ivo ndivo vane mandate yekuchengetedza kwemasango. Tichipa muenzaniso weZimbabwe Parks, vane munzwisisiro wavanoita zvemasango. Saka tinovakoka kuti vasangane nevechidiki wevadzidzisa ukoshwa especially hwevechidiki kuti vave involved kana kuti kuve pamwe nekubatwa kwekuchengetedzwa kwemasango. Tinobatazve pamwe nemapazi akaita seema kudzidzisa kuti nharaunda inoda kugara yakachengetedzwa yakachena. Saka ndo mabatsiro atinoita navo ende vanoramba vachititsigira misi nenguva kana tichinge tiine urongwa hwekuti hunoda kuti vehurumende vavepo.
Asi nemapisirwo ari kuitwa masango aya, mukati vanhu vari kunyatsonzwisisa here kukosha kwakaita kuachengetedza?
Ichocho ichokwadi mukoma blessing, dambudziko riri kusanganikwa naro nderekupiswa kwemasango nekutemwa kwemiti kuri kuratidza kuti kuri kuramba kuchiwedzera zvekuti mazuva aperayo takatumunzwa zvendufu dzakasanganikwa nadzo kumatebeleland mushure mekunge moto wabatidzwa. Ndingangoti nekuda kwekushaikwa pamwe kwedzidziso nemakoshero azvo kumagrassroots uri kwatingati kunharaunda dziri pasi, ukoshwa hwekuchengetedzwa kwemiti tisingapisi hausati hwanyatsopinda muvanhu vedu. Ende tinoramba tichitsigirana pamwe nana Forest Commission nana EMA kuramba tichiti no, vanhu vari kumareseva ndivo vanowanzopisa kuburikidza nekuda kukliya kana kuti kugadzira minda mwaka unenge uchitevera. Saka ava vanhu ndo vanoda kubetsedzwa kuburikidza nemadzimambo avo kuti vazive kuti moto une nguva yaunofanirwa kuti ushande. Dzimwe nguva moto inozopisa iyi inenge yabatanidziwa munguva inonzi haitendedzi pamutemo kubatidza moto. Saka tiri kuramba tichikurudzira kuti beno zvakwanisika dzidziso yasvika pasi pasi pevanhu vanove vachizviita zvekuburikidza nekuda kuti vazvibetsere kuti vagadzire minda yavo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma knowledge nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda mukoma blessing.
Uyo anga ari mukomana wechidiki Knowledge Vingi anoshanda nesangano reZimbabwe Youth Biodiversity Network achitaura ari parunhare muHarare. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chino svondo rinouya apo tinenge tichitaura nevechidiki nezvavanosangana nazvo muupenyu.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodi pasimba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba.
Manera kanaka vatereri, ini ndiri tanona kawande, ndichi kuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Nasi tine mazwi nemibvunzo inobva kuvatereri vechirongwa chino.
Ndinonzi Clever, ndaenda kubvunza kuti zvinofamba sei kuti vanhu vakauraya Jesu ndo vanobva auya kuzotidzidzisa futi zvokunamata, ndo vakatinyorera futi magwaro, ndo vakatiudza futi kuti Jesu akatifira. Saka ipapo ndine kwesheni make kuti saka mhonya kufamba sei, because munhu ane mhosva anongonyora zvaanoda kuti azviridze pamhosva. Ndo saka nichiona pakaiswa mawedze kunzi Jesu akatifira. Saka ndakati munyatsotaura kuti zvakambonyatso kufamba sei kuti ticha akafoira metsi pafomu 4 ndiye wozoenda kunoticha kuenda kuministry of education unoticha metsi dzacho.
Hello pastudio 7, tarangu ndinonzi Brian Zindoga. Kumapastors, upasta unoenderwa kuchikoro here? Ndinokumbirawo mundibvunzire vadzidzisi vavo kuti ngavandiudzewo kuti chipasta kana kuti upasta zvinhu zvinoenderwa kuchikoro here, kana kuti mapastors nemadeacons mabishop vanoita zvekuappointwa nevanhu muchechi. Ndokumbirawo mundibvunze izvozvo, mundibvunzire izvozvo kuti kana munhu achienda kunoita kosi yeupasta zvinorevei, zvakanyorwa papi mumagwaro aMwari, nekuti isusu tinoziva kuti mapastors nemabishop nemaapostles vakaappointwa paiparidza vana Peter nana Philip. Saka izvo zvekuti nhasi mapastors vanoenda kuchikoro vachizouya vachimira pamberi pechechi vachiti I'm now a pastor, vanenge vaappointwa nani? Ndokumbirawo mundibvunzirewo ipapo.
Vahwande, vahwande, makadii chirongwa chenyu? Ini ndiripo pavatumwa ipapa pakuda kuziva kuti vatumwa ava vachiriko here. Ini pakuti vatumwa vachiriko apa ndinorambirana napo, ndinorambirana napo nekuti vatumwa vatiri kuona vari kunzi ndo vatumwa vamazuva ano. Hapana mutumwa watati taona wakamboita sezvo wakaita vatumwa vekutanga vatainzwa. Tisingadiri kuenda kuri kuvatumwa watiri kutaura nezvavo, toda kumbotaura nezvakatumwa. Jona wakatumwa ukanzi Jona iwewo enda kuNinivhe. Jona akaita musikanzwa akaratidzwa zvaakaratidzwa kuratidza kuti akanga atumwa naMwari. Mwari ndiye akanga amusarudza kuti aende koparidzire shoko iro riri kuNinivhe. Asi akaita zvake musikanzwa akazoenda. Kwakanga achienda akaratidzwa zvakaratidzwa izvozvo akapinzwa mukanwa mwehowe Jona. Saka apa vatumwa vatinawo mazuva anawawa, handisati ndamboona mutumwa unoti ndasangana nechakati chandanga ndanziita, asi ndakazotadza kuchiita ndikasangana nechiedzo ichi. Hapana mutumwa wandati ndanzwa wakasangana neizvozvo kana vachinzi vatumwa vachiriko. Vafundisi vedu vari kutipa shoko avo vari kutiparidzira vachiti tizive zviriko. Ngavatidzidzise nemavhesi vari kutaura kuti vatumwa vachiriko, vatumwa vari kutaura nezvamambo Jesu. Kavati pewo nemavhesi acho, ini ndinorambirana napo kuti vatumwa vachiriko.
Makadiko vatanonokawande, makadiko vatanonokawande. Ndine mubvunzo panyaya yezvitendero apa. Mubvunzo ndekuti ko maprofita, semaprofita mazhinji vachiwana vakadzi vakadzi vakawandisa. Ndipo panobvunzwa ngo semaprofita mazhinji vachiwana vakadzi vakawandisa. Saka shukura Mwari kugara nevakadzi vakawandisa. Rinotendera here kwangu tiko muprofita anotenderwa kuwana vakadzi vazhinji here? Kuwezi maprofita mazhinji mazuva ano akuwana vakadzi vakawandisa. Ndiyo mubvunzo wangu ari kukumbira kubvunza iwoyo kuti ndikumbira ruzivo ipapa nevanoruzivapo.
Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Takaendesa mibvunzo yenyu kuvakuru vezvechitendero zvakasiyana-siyana, sezvo vari ivo vanogona kukupai tsananguro dzakakwana dzamunoda. Svondo rinouya, tichange tichikuunzirai mhinduro dzekutanga dzemibvunzo yenyu iyi. Tumirai mazu enyu ezvamunoda kubvunza kana kugovana nevamwe vatereri vezvechitendero kuwhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini tanona.
tinotenda tanonoka. Iko zvino vateereri sezvo nguva yedu yadyanana. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.